manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chikumi 7 2017 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muhupoteri muSouth Africa zvogara zvichitya kuburiswa munyika iyi sezvo zvichiti pazvinenge zvaenda kunogadzirisa mapepa azvo zviri kubva zvasungwa zvoburiswa kunze kwenyika iyi. Ma Bishop musangano re Catholic Bishop Conference onyora tsamba inokurudzira kuremekedzwa kwebumbiro remitemo kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Vanhu vomhanyira kuchirundu border post kunotenga mabond notes pamwe nema US dollars pamukoto uko anonzi ari kuwanikwa nyore. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muteedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti varimi havafaniri kumira kupiwa mbeu nefetereza zvemahara vachiti zvikwereti zvavanotora kumabhanga zvinofanira kudzoserwa. Mutoredi wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuedza kutsvaga nzira dzekusimbaradza chirongwa chekuvandudza nyaya dzekurima checommand agriculture waitwa muHarare nhasi, vamunangagwa vati kunyange hazvo nyika iri kutarisira gohwo rakanaka mwaka uno, varimi havafaniri kumirira kupiwa mbeu nefotereza zvemahara. Varimi vazhinji vanonzi vanowanzononoka kudyara zvirimwa nepamusana pekuti vanenge vakamirira kupiwa mbeu nefetereza nehurumende. Vamunangagwa vatiwo varimi vanofanira kudzosera zvikwereti kumabhanga kuitira kuti mabhanga agokwanisa kuvabatsira mumwaka inenge ichitevera.
Kuya kuti tinongopiwa zvamugabe mahara, pfungwa idzodzo ngadzitame, kuchimera pfungwa dzokuti tinofanira kubhadhara zvikwereti.
Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vati hurumende yakazvipira kubatsira varimi nemari pasi pechirongwa chinotungamirirwa nemutungamiriri wenyika chekubatsira vanhu nembeu nefetereza chePresidential Input Scheme, uye vati hurumende ichabatsira varimi vanosvika miriyoni nemazana masere mumwaka unotevera kubva pamazana masere akabatsirwa pasi pechirongwa ichi gore rino. VaChinamasa vakurudzirawo vemabhanga kuti vakweretese varimi mari yekuti vaite basa ravo. Izvo zvinotevera danho rakatorwa nemabhanga mazhinji rekusapa varimi mari nepamusana pekuti havana matsamba akakwana anoratidza kuti ndivo varidzi vemapurazi aya kana kuti matitle deeds.
Kurudziro iripo ngeyekuti taka as treasury nereserve bank takatora zvikwereti zvavo zvazvisiri kubhadharwa tikabvisa kumabalance sheet avo tikaendesa kukambani yaka yehurumende iri pasi pereserve bank inonzi SAMCO, kuitira kuti mabhanga aya aite shungu nechido chekutanga kukweretesa futi, because wakangovasvika pekuti kwakuine zvikwereti zvakakweretesa zvisina kudzoka zvinotosvika kumabhiriyoni.
Kunyange hazvo hurumende yakaparura gwaro rairi kudaidza kuti 99-year lease kuti rishandiswe nevarimi pakutora zvikwereti kumabhanga, vemabhanga vari kuramba kutambira gwaro iri vachiti rinongovawo bepa zvaro risina charinoreva. Vamunangagwa vati chirongwa checommand agriculture icho chakasimbaradza kurimwa kwechibage gore rino chichashandiswawo zvakare mwaka unotevera mune zvimwe zvirimwa zvakaita segorosi nesoya beans kuitira kuti nyika ive nechikafu chinoikwanira zvinozoita kuti isatenge chikafu kunze kwenyika. Chirongwa checommand agriculture chakaparurwa muna 2012 chiine homwe yemari inoita mazana mashanu emamiriyoni emadhora, asi chirongwa ichi hachisi kunyazofamba zvakanaka nepamusana peuori mukupiwa kwevanhu mbeu nefetereza unonzi unoitwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Nyanzvi dzinoziva zvinoitika dzinoti chirongwa ichi chinoitwawo pachizivano uyezve matongerwo enyika zviri kuiswa machiri izvo zviri kupa kuti vanhu vanozivikanwa kuti vanotsigira mapato anopikisa akaita seMDC vanyimwe mbeu nefetereza. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Sangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference raburitsa tsamba yakanangana nesarudzo dzegore rinouya kana kuti Pastoral Letter of the Zimbabwe Catholic Bishops on Preparing for the Zimbabwe 2018 National Elections. Mutsamba iyi, mabishop ekereke iyi ayambira kuti sarudzo dzine mhirizhonga dzinopa kuti Zimbabwe ishorwe nedzimwe nyika uye kupa kuti vanhu vashaye chivimbo nesarudzo dzacho. Nekudaro, mabishop aya arikurudzira kuti sarudzo dziitwe murunyararo uye kuti hurumende ivandudze mitemo yose yesarudzo. Mitemo yesarudzo inonzi inofanira kuwandidzwa iyi inosanganisirawo kunyoresa vanhu patsva kuti vatange kuvhota uye kuvadzidzisa nezvesarudzo, uye kuti madzishe nemasabhuku asapindire musarudzo, pamwe nenyaya yekuti mapato ose awaniswe mukana pane venyuro nemumapepanhau. Sangano iri rakurudzirawo vanhu kuti varume rurimi kana vofunga kutaura mashoko ekunyomba kana kutuka nemamwe ekutuka vemamwe mapato ezvematongerwo enyika. Panyaya yemhirizhonga, vakuru vemakereke ava vati ngoromera ari vake musha. Mabishop atiwo vanhu vangwarirewo pakuvhota nekuti muromo hauzarirwi nerwizi sezvo vamwe vanhu vachingovimbisa zvinhu zvavasingakwanisi kuita mushure mekusarudzwa. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paMulungushi University kuZambia vaShakespeare Hamauswa.
Vechechi chinogona kunge chiri chimwe chikamu chiri kusara chisina kunatsonge chamira chakasimba chichikurudzira hurumende yava Mugabe kuti itonge zvine jekerere, itongewo zvinofadza munhu wese. Zvinhu zvavari kukurudzira zvinhu zvakatenderanwa pa inyorwa bumbiro remutemo idzva muna 2018, izvo zvinova zvinhu zvainga zvichibva kuvanhu vakasiyana siyana nemapato akasiyana vanosanganisira ivo vemachechi vemapato akazvimirira oga nemacivil society. Saka zvekutaurwa nemachechi zvinhu zvinofanira kungoitwa nehurumende yava Mugabe. Asi tichitarisana nenguva yatava yasara uyezve nekuti vaMugabe munhu anga achikuramba achitonga pamitemo iripo iruda kubviswa, saa zvinoita sekuti kuti vaMugabe vanatsurudze mitemo iyoyo zvinoita sekuti vari kuzvigadzirira nzira yekubuda nayo muutongi kana kuti vari kugadzirira nzira yekuti ZANUPF igobuda muutongi. Saka ndo zvimwe zvinhu zvingangenonge zvichinetsa, asi kuva neukoshi chunhu chakanyanya kukosha nekuti chinoitawo kuti Zimbabwe ikwikwidzanewo nedzimwe nyika kuvawo neutongi hwejekerere kuve muve muine demokrasi munyika.
Semaonero enyu, masangano akaita sana SADC neAU angakwanisewo kubatsira Zimbabwe sei panyaya yesarudzo?
Anogona kubatsira sezvaagara achiita. Kana kodzero dzesarudzo dzikange dzisina kuitwa zvakanaka, anogona kuti sarudzo idzodzo dzisagamuchirwe. Asi chinonetsa pamabato iwaya ndechekuti kune kuine vamwe vanhuwo varimo musadhaki imomo vane utongi hwavo husinawo kujeka. Tinoona kunyange naprezidendi wekuno kuZambia ari kupomerwawo mhosva dzekuteedzera tsoka dzavaMugabe dzekutonga zveumbimbindoga. Toendawo kunyika imwe iri padhuze nesu, DRC. Purezidendi weko zvakare ari kupomerwawozve mhosva inova yechokwadi yekuti haasi kuda kusiyawo chigaro. Varimowo vashoma vakaita sana purezidendi wekuBotswana vanomirawo vachiti tinodawo dhemokrasi muSadhaki. Asi izwi ravo rinozoshayiwa simba nekuti munenge muine vamwewo vazhinji vari kuti vari kuona sekuti utongi hwavanawo hweumbimbindoga hunenge hwakavanakira ivo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paMulungushi University kuZambia vaShakespeare Hamauswa vari parunare kuMulungushi kuZambia kwakare. apo mari iri kunyanya kushaikwa mabanga emunyika mari mabond notes neku America inonzi yakazara kuchirundu pamuganhu weZimbabwe neZambia kurutivi rweZambia uko kuri kutengeswa mari idzi pamukoto. Arthur Chigoriwa anotipanya inotevera.
Studio 7 yakashandira bhodha rechirundu uko yakaona vanhu vanotengesa mari pamukoto vaine mari yemabond notes pamwe neyekuAmerica iyo yavakunetsa kuwana kumabhangi. Vari kutengesa mari iyi pamukoto vanoti vanokwanisa kupa munhu chero mari yaanoda sezvo vainayo yakawanda. Vanotengesa ava vanoti ivo ndivo vane yese sezvo vakawanda vari kubva kunzvimbo dzakawanda vaine mabond notes vachida mari yekuAmerica yekunohodha zvinhu zvekutengesa kunze kwenyika. Vanotengesa mari ava vanoti vanhu vakawanda vanotenga mari vanenge vachida kunobhadhara motokari dzavanenge vachitenga kuJapan kumabhangi ekuZambia. Nekuda kwekunetsa kwemari yekuAmerica munyika, vatengi vedzimotokari kunze kwenyika vaikubhadhara mari kumabhangi ekuZambia. Vakawanda vakatovhura mabhuku kumabhangi ekuZambia kuti zvivaitire nyore kubhadhara motokari uye vanobhadharirawo vamwe ivo vachipiwa kamari pamusoro. Mumwe wevanotengesa mari pachirundu vaLaxon Mngale vanoti vanhu vakawanda vari kuuya nemabond notes vachida mari yekuAmerica kana yekuZambia.
Isisu tinongoreceiva chete mari yacho iyeye inobva nemaZimbabwe vachiunza kuna kuboda. Isisu tinochinja mari togara tichichinja chete kana vatiunzira any amount totora then we give them back they want kwachas or dollars to use in Zambia.
Vangale vanoti mari yakawanda yavainayo vanopiwa nevavanoshandira ivo vozopiwa mari yemuripo zvichienderana kuti vanenge vachinja mari yakawanda zvakadii.
Ya vamwe vanosiyirwa even kusimuside even kuzamia side vamwe varipo vanosiyirwa vanenge vachingowedzera pamusoro kuti vatore madhora akabatana kana une 100 bond noko 110 just like that.
150 mumwe anotengesa mari pamukoto pachirundu kudivi reZimbabwe vaDarlington Chanetsa vanoti chiri kuita kuti mari yemabond notes iwande kudivi reZambia ndechekuti inenge ichitevera mari yekuAmerica iyo yakawanda kuZambia.
Konzero chandiri kuwana kuti mabond awashayikwa muno Zimbabwe ndechekuti US dollar is not available here in Zimbabwe. Ukatsvaga mari yese yaunoda kuZambian side unewana kubva pa$10 kusvika pa$100. Saka macross border muno Zimbabwe havasi kuwana kana mari yavari kuwana muZimbabwe. Saka vanongoenda cross Zambian side vonowana mari yese yavari kuda kuti azonotenga zvinhu zvavari kuda kuZambian side kuZambia nema US dollar.
Vachanetsa vanoti hurumende ingadai yakateerera zvaitaura veruzhinji kuti kuunza mari yemabond notes hazvigadzirise dambudziko rezveupfumi munyika.
Dei vachimboonawo njere dzinotaurwa nevamwe vanhu muno Zimbabwe vachi vaitoteerera chaizvo chaizvo ende nyika yedu ichienda mberi vaone zvokuita maus dollar adzoke muno musystem muno muZimbabwe. Mabhondi avo haasi kuenda izvozvo bhondi raina rete wa zisingaite neus dollar saka inotori mahwana.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Institute of Zimbabwe vanyasha muchichwa vanoti izvi hazvishamise sezvo vanhu vakawanda vachienda kune mari yekuAmerica kunochinja mabhondi notes avanenge vawana. Vamuchichwa vanoti vanhu vari kuchinja mabond notes nezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuchengetedza ukoshi hwemari yavo pamwe nekunotenga zvinhu kunze kwenyika. Zvinonziwo mari yemabond notes yakawandawo kubhodha reBate Bridge pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa, kuPlumtree pamuganhu weZimbabwe neBotswana pamwe nekuNyamapanda pamuganhu weZimbabwe neMozambique. Asi mari iyi iri kunetsa kuwana mumaguta mazhinji izvo zviri kupa kuti vanhu varare vari pamitsese yemabhangi vachida kutora mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 pachirundu ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunhepfenyu revanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemapazi ehurumende ekusora nekuchengetedzwa kwemitemo muAmerica nasi vanga vachi bvunza mibvunzo pamusoro pezvinofungidzirwa kuti zvingadai zvakaitwa neRussia pakusora musarudzo yakaitwa muAmerica gore rapera. Vakuru vakuru ava vange vachipawo maonero avo kuti vanhu vaishandira vaDonald Trump panguva yekutsvaga rutsigiro vakabatsirwa here kana kuti kwete nevanhu vekuRussia, uye kutivo ivo vaTrump vari kuedza here kana kuti kwete kudzivirira kuferefetwa kwenyaya iyi. Chikwata chevarwi vanopfurikidza mwero cheIslamic State chinoti ndicho chakonzeresa kurwiswa kweparamende yekuIran nenzvimbo yakavakirwa kurangarira mushakabvu vaAyatollah Ruhollah Khomeini. Izvo zvasiya vanhu 10 nevaviri vafa, vamwe vanoita 40 nevaviri vakuvadzwa. Vakuru vakuru vehurumende yeMeima vanoti ndege yemasoja yanga yakatakura vanhu vanodarika zana yatsakatika nhasi iri murwendo rwayo kubva kuchamhembe kweMeima yakananga kuYangon. Ndege iyi iyo yanga yakatakura mhuri dzevechiuto yabva muguta reMiek iro rinozivikanwa nezita rekuti Megui yakananga kuguta riri kumahombe kumbe kwenyanza yeAmdaman reYangon. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvine magwaro anozvibvumidza kugara muSouth Africa panguva yazvinenge zvakamirira kuti nyaya dzazvo dzekutsvaga upoteri munyika iyi dzinzwikwe, zvinonzi zvave kutya kunomutsiridza magwaro aya nekuda kwekuwanda kwevanhu vanonzi vari kusungwa vachizoserwa kumusha. Sangano rinobatsira vana veZimbabwe vari munyika iyi reZimbabwe Exiles Forum rinoti vanhu vangangosvika zana vari kusungwa pasvondo pamahofisi ebazi rezvemukati menyika vachiendeswa kukamba yeLindela vakamirira kudzoserwa kumusha. Sangano iri rinotiwo vamwe vevanhu vari kukandwa kuLindela ava vari kuzopedzisira vabata zvirwere nekuda kwemagariro ari kuitwa mukamba umo, uyewo kuti vari kurasikirwa nemabasa pamwe nekuparadzaniswa nemhuri dzavo. Zimbabwe Exiles Forum inotiwo danho rekusungwa pamwe nekudzoserwa kumusha iri ravi kuita kuti vanhu vaite zveuori senzira yekuti vasaende kuLindela, izvo zvave kupa kuti vakawanda vasarudze kugara vasina magwaro acho. Munhu akanyorera magwaro eupoteri anonzi anopiwa gwaro rinomubvumidza kugara kwemwedzi mitanhatu akamirira kuti nyaya yake inzwikwe, asi kazhinji kacho nyaya dzakadai dzinotora nguva yakareba, izvo zvinozoita kuti mwedzi mitanhatu iipere pasina chiri kubuda. Izvi zvinenge zvave kureva kuti munhu achadzokera zvakare kunoti upenyu hwemagwaro ake huwedzerwe zvozopa kuti vamwe vasungwe. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Exiles Forum vatinomambeu kuti tinzwe zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri muSouth Africa.
Mashoko yavo ndeyechokwadi. Zviri kuitika ndezvekuti Home Affairs inenge yatotora danho rekuti your application has been rejected. Nekuti kuenda kurenewal kuya kwa kuri kunorenewa pending decision yeHome Affairs kuti are you successful or you are not successful. Saka vari kubva vatoti kana vasvika ipapo vokudza kuti the decision says haukwanise kunge uchigara muSouth Africa nezvikonzero zvekuti havana kuona humbo hwekuti ungange uri munhu anokodzera kupiwa refugee status. Saka vanobva vatosainisa munhu mafomu okuti tava kutokudzorera kumusha panguva imwe chete iyoyo. Saka ichokwadi. Saka kusvika kunobva kwavapo ndekwekuti munhu anenge asingazive kuti decision iri kumberi yakamira sei, uyezve havasiri kupa vanhu mukana wekuti vaapile kana vasina maloya. Vanobva vatongodzinyikidza munhu kuti adhanzi ngaachidzokera kumusha.
Vanhu vari kuenda kunorenyuwa kana kumutsiridza magwaro avava vanenge vachienda aexpire here kana kuti vari kuenda asati aexpire?
Zvazvinoita ndezvekuti vanenge vakapa zuva rekuti extension inopiwa riri. Saka mukati menguva yaunodzokera uri kunotora extension vanobva vatokupa decision kana ichinge yakatouya kudhara. Asi kazhinji vari kubatikana nedambudziko iri ndevaya vanenge vakatipa kuaplaya kwavo mafomu pakaizindwa mibvunzo. Vakanga vasingapi umbowo hwakakwana kuratidza kuti vari kutiza vanga vamarefugee vanenge vachiratidza kunge maeconomic refugees. Saka ivavo decision inenge yatotorwa ndeyekuti havakodzeri kunge vari paasylum. Saka vanobva vatonzi hatisharenyuwa kavako kudzorerai. Uyezve kana ukuru kuti wazoenda mazuva apera like 2 weeks mushure meexpiry date havachatauri, vanenge vakutokuvharira futi zvekare vakutizodzokera kumusha.
Saka vanhu vanofanira kuita sei kuti vange vachikwanisa kuwana mapepa iyaye asylum?
Sekugara kwazvanga zvichingoitiwa mazuva ese, vanhu vainzi kana vachinge vapinda musouth africa vanoripota the nearest office. Asi muri kuziva zvekuti pane kutaurika kwanga kuchitaurwa nevehurumende yemuno yekuti vaiti vanoda kuzoisa mareception centers yekuti kana vanhu vachinge vasvika vaakutonzi vachiripota kudaro votorwa voenda kunzvimbo yavanonochengetewa. Chero zvazvo zvisati zvatanga, asi ndihwo urongwa huripo. Asi kune vanenge vagara vainawo mapepa iwayo, chakakosha ndechekuti vagone kubatana nesangano rakaita seZimbabwe Exiles Forum panguva dzose, especially pavanosvika vachinovharirwa. Pane mukana wekuti kana pakaitwa chikumbiro nevamiririri vangava mahuman rights lawyers, vanopiwa mukana weapiro.
Mungaisa uwandu hwevanhu vakawanda zvakadii vari kutya kunorinyiwa mapepa avo?
Tingati sekuziva kwatinoita kana sematauriro azvinoitwa, tine more than 200,000 vanhu vekuZimbabwe vakapinda muchirongwa cheasylum. Saka zvinogona kukanganisa misha kana kuti vanhu vakati wandei chaizvo.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum vatino mambeu vari parunare muSouth Africa. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rebazi rezvemukati menyika yeSouth Africa panyaya iyi, sezvo vanzi ndivo vanobvumidzwa kutaura pamahofisi ari muJohannesburg. Vanzi vanga vari musangano. Vechidiki makumi matanhatu vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship gore rino vave kugadzirira kuuya kuno kuAmerica nemusi wechina svondo rinouya kuzoita zvidzidzo zvavo munyaya dzeutungamiri uye zvemabhizimisi. Chirongwa ichi chakaparurwa mugore ra2010 nevakanga vari mutungamiri weAmerica panguva iyoyo vaBarack Obama nechinangwa chekusimudzira vechidiki muAfrica. Vechidiki vanosvika chiuru chimwe chete vachange vachiita zvidzidzo zvavo muzvikoro zvepamusorosoro muAmerica kwemasvondo matanhatu. Tungamiri Nkomo weStudio 7 abata mumwe wevechidiki ava vaGodfrey Kurawone, avo vanova kanzura weward 4 kumasvingo Eben Constituency. VaKurawone vanoti vari kutarisira kudzidza zvakawanda.
Ndinobva kufara chose nokuti handinyore kuonekwa seumwe wevatungamiri anokodzera kunzvonga chakadai muAfrica yose. Ndinodavira kuti muAfrica yose ava 78,000 applicants, ini ndakawana paundiri umwe wevanhu 1,000 vanofanira kunge vashatira vatinda training. Zvinhu zvinofadza chose.
Zvii zvamuri kutarisira kuti munge muchidzidza kunoku kuAmerica?
Munhu agara ari mutungamiri nechekare, ndotarisira kudzidza zvizhinji maererano nokutungamirira vanhu. Chekutanga, ndotarisira kundoona kuti vanhu vekuAmerica vatungamiriri veko vanobata sei vanhu vavanotungamirira, ndochinhu chekutanga. Chipiri, ndotarisira kuonazve kuti semunhu agara ari mufield yeservice delivery kuti vanhu vekuAmerica vanopa sei vanhu masevhisi avo achibvura zvakadini uye achiwanika zvakadini nevanhu. Ndochechipiri, chekutatu, ndotarisira kuwanawo ruzivo maererano nokutungamirira kuti zvinomborei kuti uri mutungamiri, unofanira kuita sei kana uri mutungamiri, unofanira kubata vanhu zvakadini kana uri mutungamiri.
Muchange muri kune chipi chikoro uye muchiita zvidzidzo zvei?
Ndichange ndiri kustate university junior pacollege inonzi Poizelia Precinct iri muguta rechanekuzvo. Ndichinyanya kuita nevanoti civic leadership.
Avo vanga vari vaGodfrey Kurawone, mumwe wechidiki ari kuuya kuAmerica svondo rinouya pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vanga vachitaura vari parunare naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
Ngati mbonzwa ikuva kuna amai mujuru panyaya yekuti ivo vega ndivo vane mukana wekuita mutungamiri wemubatanidzwa.
Ko kuda kunorambidzwa ini? Kwanditi kuda kunongobvumirwa ndo demokrasi yachoka. Ko yambenga anza anotungamirira mubatanidzwa wevanopikisana nehurumende ndinengi ndiyani? Pachiri kutotsvagwa anotungamirira kuda kurambidzwa.
Vachipindura pane zvakataurwa namai mujuru vatsigiri ve Studio 7 pa WhatsApp nepa Facebook vakati.
Ini chikutanga chandeudza mai mujuru ndechekuti ngavaite Congress kubato ravo. Pakaita Congress vamwewo mapato anopikisa vanenge vakuona kuti bato ravo renosipati riri serious panyaya dzemubatanidzwa. Ivo kana vachisangana naatsvangirai ngavaonesane, ngavaonye kuti ini ndinonga uye vechenda kubvisa Robert Mugabe. Zvezvigaro tinozviona kumberi kwotangwa pari zvinhu izvi ngati bhoasters ibato ravo renational peoples party, vangava kuti mastructures avo enational peoples party ari kwese Zimbabwe yese, kwete kuti mutakaonetsana. Ini ndinoona zvakare kuti bato ramemujuru renepeoples party ndo rinova richipiri panyaya yesapoti. Saka ngavatore mukana iwoyo regwara rakanaka nekuita Congress.
Inini maonero angu pamusoro pamai mujuru nepati yavo ndaiti ngaimbomira paelection ya2018 kubatana nemamwe mapato timbogutikana navo kuti vakachena here. Hatisati tanye pfungwa dzekugutikana navo pamwe kuda vari kushandiswa nezanu pf sezvo aivo magamba makuru muzanu pf ngavambomira kubatana nemamwe vambozvimiririra tozovaona pana 2023.
Mai mujuru hawafani nekuva wachipinda muhurumende yemubatanidzwa navatsvangirai. Tikatarisa mabasa aiitwa naamai mujuru vari kuzanu pf zvakangofanana nezviriko kuzanu pf. Hawafanini kuva ari munhu anobatana neMDC. Pari zvino izvi MDC yakatogadzikana yakatorongeka. Saka isusu hatidi kuti amai mujuru waitange futi nyonga nyonga inokonzeresa kubupatsanurana kumabato eMDC zvekare. Ndinotungamirwa navatsvangirai ngavasiye watsvangirai nekabhineti yavagara vachitonga nayo ipfuurire bhora mberi, nokuti ava vakupinda ava hatichapanzwisisi kuti ndezvipi zvoda kuitwa izvi. Kune vamwe vanhu vanouya kuzomora uchi mumwe munhu ozouya kodya.
Aiwa, izvi ndo zviri kubuda padandemutande reFacebook reVOA Shona neWhatsApp. Kana musati mafarira Facebook page reVOA Shona, manyai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. tiri kuziya matambudziko ari kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muhupoteri muSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp dzedu panhamba dzinotidzo 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muhupoteri muSouth Africa zvogara zvichityira kuburitswa munyika iyi, sezvo vanenge vaenda kunogadzirisa mapepa avo vari kubva vasungwa vachibva vaburitswa munyika iyi. MaBishop musangano reCatholic Bishop Conference onyora tsamba inokurudzira kuremekedzwa kwebumbiro remitemo kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena gore rinouya. Vanhu vomhanyira kuChirundu Border Post kunotenga mabond notes pamwe nemaUS dollars pamukoto uko anonzi ari kuwanikwa zviri nyore. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Aiwa, vateereri tokuonekai. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina ntungamiri Nkomo munhau dzechiNdebele.